manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nezvenye renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana mvura isiri yapakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwasvera kubata vanofanira kumuka pakati peusiku vachicherereza mvura nekuti nyaya yemvura iri kuterwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku vanhui vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende.
Munhu wose ane kodzero yekuti arejiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kurejista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo nesvek panyaya yekususpenda kwavaita registration prints yanga ifamba kutanga musi wa 6 December.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu richivanyoresa kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika raibva nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vakuru mubazi rezvematunhu nemadhorobha pamwe nemukanzuru yeHarare vanoti kuvandudzwa kweguta pasina kuvakwa kwemadhamu pamwe nekutenga michina mitsva yekugaya mvura ndizvo zviri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare. Godwin Mangujga anochipanya inotevera.
Vachipa humbo kuparamende zvichitevera chichemo chakakwidzwa kuparamende nevamwe vagari vekubudiriro chekuti kanzuro yeHarare iri kutyora kodzero dzavo nekuvashayisa mvura. Vakapanobata chinzvimbo chemunyori wekanzuro yeHarare Injinia Pakamile Moyo vati ichokwadi kuti kanzuro iri kutadza kupa vagari mvura yakakwana nekuti mvura yairi kugaya ishoma pane inodiwa neguta rese. Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti mvura yave shoma muHarare, zvigayo zvemvura zvishoma uye zvasakara. Vatiwo mapaipi emvura asakara zvekuti mvura yakawanda iri kurasika mumapaipi aya. Vamoyo vati Harare inoda mvura inoita mamegarita churu nemazana maviri pazuva 1200 megaliters asi vakati vari kugaya mvura inoita mamegarita mazana matatu nemakumaviri 320 megaliters. Vati Harare inokwanisa kugaya mamegarita mazana manomwe 700 megaliters pazuva kana zvinhu zvakanaka. Vati nenyaya yekushomeka kwemvura misha inogara vashoma yave kuwana mvura mazuva maviri pasvondo. Misha inogara vakawanda ichiwaniswa mvura mazuva mashanu pasvondo. Pachichemo chevagari vekubudiriro kudzimba dzeCapes vamwe vati pakavandudzwa musha uyu pachivakwa dzimwe dzimba zviuru zvishanu chigai chemvura chaifanira kushandiswa nedzimba idzi hachina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kuita kuti nzvimbo iyi iwane mvura kubva kuchigai chinoshandiswa nemimwe misha yose yebudiriro. Mumiriri webudiriro muNational Assembly avo vane venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu vakosta machingauta veMDC Alliance varatidza kusafara nemashoko ataurwa navamoyo vachiti nyaya yekushayikwa kwemvura yave kukonzera zvirwere munzvimbo iyi.
Kune maareas asina mvura for more than amonth or ndinokwanisa kuwana mvura kana ndaita lucky kamwe chete pawiki 2 am ichitana 5 saka ndoda kungoti ipapo vanyatso tsanangura ende vachitaura kuti information yavakuzotiudza kunoku vari kuiupfora kupi vari kuiwana pa ground here kana kuti vari kungozviita vakagara muoffice ende kana vakagara muoffice hazviite here kuti vaende panzvimbo sevakuru vekanzu vachinozvionera vega kuti zvavari kuchaura kunoku nezvitira pa ground zvakafanana here
sachigaro wekomiti inoona nezvematunhu Reverend Miriam Chikupa veZANU PF vati havasi kufara nenyaya yekuti mvura inouya pakati peusiku mumisha yakawanda
kana mvura ichiuya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwaswera kubata vanofanira kumuka pakati peusiku vachicheredza mvura nekuti nyaya yemvura iri kuterwa usiku ndainzwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku ndivanhuyi vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura
asi vamwe vati nyaya yekuti mvura inouya nguvai inoenderana nemamiriro akaita nzvimbo vachiti nzvimbo dzakakwirira ndidzo dzinononoka kuwana mvura
kana kuti budiriro 3 tine area yatinoziva reservoir level yedu ikaita less than 2.7 meters vanoshaya mvura because vari pahigher ground saka sometimes now those areas dzinenge dzichishaya mvura because neelevation yazo but usiku demand panoita low inogona kuzobuilda up kugoyo usikako that's why you find kuti vamwe vanozowana mvura usiku is not deliberate on our part kuti vanhu vachimvura usiku
vamwe vati vanovimba kuti dambudziko remvura muHarare rinogona kupera chete kana madhamu ekunzvi nemusami achinge avakwa vatiwo kanzuru ichishanda nemamwe masangano anobatsira pamwe nerutsigiro rwairi kuwana kubva kuhurumende pasi pemari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution vari kuvandudza zvigayo zvemvura pamwe nekutenga mapaipi matsva mukuru anoona nezvemadhorobha nematunhu mubazi rezvematunhu vamike mazai vati zviri pachena kuti nyaya yekuramba pachivakwa dzimba pasingavakwe madhamu nezvigayo zvemvura ndiyo iri kukonzera dambudziko remvura muHarare vati hurumende iri kutsigira kanzuro yeHarare kuti ikwanise kupa vanhu mvura yakachena asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara chikwereti kukanzuro icho chave kudarika mabhiriyoni 10 nemazana manomwe madhora emaRTGS asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita savajoel gabuza vemdc alliance havana kufara neumbo hwekanzuro yeHarare vachiti vange vachinzwa kuti dambudziko remvura muHarare riri kugadziriswa kubva muna 2013 asi riri kutowedzera pabhajeti ravo remabhiriyoni 44 emaRTGS regore rinouya kanzuro yeHarare inoti mari zhinji ichaenda kumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Masangano aya anoti haasi kufara sezvo ZEC yakazivisa kuti chirongwa chekupinda muvanhu icho chaifanira kutanga musi wa6 zvita chamiswa asi pasina zvikonzero zvakajeka zvapiwa. Masangano aya anoti kumisa kwechirongwa ichi kunotyora kodzero dzevagari munyika kunyanya vechidiki dzekuti vanyorese mazita avo kuitira kuti vazokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kuru webasa msangano revagari remasungo United Residents and Headpairs Alliance vaanoziva Muguti vati vadzoserwa kumashure neZEC nebasa ravanga vachiita rekupinda muvanhu vachikurudzira kuti vechidiki pamwe nevakuru vanyorese kuvhota kuita kuti panozoitwa sarudzo vange vachikwanisa kuvhota.
Chinhu chakanyanya kukosha chinodiwa kugadzirira kuregista kuvhota. Munhu wose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo neZEC panyaya yekususpenda kwavaita registration plates yanga yaifanira kutanga musi wa 6 December. Saka inoendo nguva yataide totoita zvese zvekuregista tatawana mukana wacho. Zvino handisi kuziva kuti vamisire chirongwa chachakanaka kudai. Kwatiri zvinhu zvatidzosera kumashure chaizvo. Takatarisana nekuti isu muguta medu tine makansela anokwana kuita mana akarikolewa. Saka izvo zvimawadzi iwayo ose haana vamiririri.
Sangano runa nezisarudzo rakazvimirira munyika re-election resource center rashoropodza danho iri richiti izvi zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo munyika zvakanaka nekuti vazhinji vachatadza kuwana kodzero yavo yekuvhota. Kuru webasa muERC vasimuni Bobos Bunu vati nyika yarasiwa nemukana wakakura nekuti chirongwa ichi change chaitwa nguva yakanaka yezororo mwedzi unouya apo vanhu vakawanda vanenge vasina kubatikana nenyaya dzemabasa.
Tinoona kumiswa kwechirongwa ichi kana kuti kutaurwa hurukuro irimo kuti hurongwa hungangodaro hwamiswa chiri chinhu chatingati mukana watinenge tatotambisa kana tarasa, tingati lost opportunity muchirungu. Nekuti kana tichitarisa holiday yatanga tichipindana nayo, vanhu vakawanda vanenge vari munzvimbo dzavo, vana vezvikoro vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vari munzvimbo dzavo. Saka wanga uri mukana wakanaka wekuti electoral commission ikwanise kuregista vavhoti. Kana ichinge yavaregista vanhu vavowanikwa vari muvoters roll, vozokwanisa kunge vachipindawo mune zvesarudzo zvinenge zvichizoitika, zvingava zvemabi elections achanga ari confest kuti akataurwa, kana zvingava zvedelimitation kuti munhu anga angori muvoters roll nekuti ikodzero yake inofanira kunge ichitoremekedzwa.
Studio 7 inakwanisa kubata mutauriri wezek amai Joyce Kazembe kuti tinzodivirawo nezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemabasa muzek vautloy Leslie Gwana vati havakwanisi kutaura nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vasiri pabasa nhasi. Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari recombined area resident association kana kuti CRA amai Loreni Mupatsirisani vati kushayikwa kwezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi zvinoita kuti vanhu vasavimbe nezeki, zvinozoita kuti vaipomere mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka. Masangano mazhinji anoti ange atanga zvirongwa zvekupinda muvanhu vachivakurudzira kunyoresa kuvhota zvichitevera kuburiswa kwemashoko nezeki ekuti sarudzo dzekutsiva vakadzingwa nemapato avo kana vakashaya dzichaitwa nemuchikamu chekutanga chegore rinouya. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti yakatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakauraya vanhu muzimbabwe vanosvika zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rekuEurope raisa Zimbabwe pakati penyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva yechirwere checovid-19 izvo zviri kutsinirwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rekuSweden reInternational Institute for Democracy and Electoral Assistance kana kuti International IDEA rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva ino yedenda redzihwa mupengo recovid-19. Dzimwe nyika dzaiswa muchikwata ichi nesangano iri dzinosanganisira Algeria, Bangladesh, Cambodia, China, Cuba, Egypt pamwe neSaudi Arabia. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe pamwe nekuchamhembe kweAfrica vaGolden maunganidze vati kusungwa kwakaitwa vatori venhau vakawanda munyika vachinzi vatyora mitemo inobata nyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo kana kuti COVID-19 Containment Regulations kunoratidza chokwadi chekuti utongi hwejekerera husi kukosheswa munyika.
Ndinoona kuti pakatanga denda redzihwa mupengo muZimbabwe vatori venhau vazhinji vakapinda tsekwende mukuzama kuita basa ravo munyika yose zvayo. Isu sesangano rinomirira vatori venhau takawanikwa tichimhanya mhanya tikanyora magwaro kumakurukota ehurumende pamwe pacho titoendesa kumatare kuhigh court tichikumbira kuti vatori venhau vaiswe pamaessential services uye vashande vasingakanganiswi mubasa ravo. Saka ndingangoti muchidimbu takaona vatori venhau vachishungurudzwa zvakanyanya mukutanga kwedenda iri uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vakaita sava Pride Mukono vanoti kusaitwa kwesarudzo dzechipiri dzekutsiva makanzura nenhengo dzeparamende dzakabviswa pazvigaro zvavo kana avo vakafa kwakaitawo kuti zvido zveveruzhinji zvisazadzikiswe, ukuwo hurumende ichiti kuita sarudzo idzi kwaizowedzera mukana wokuti vanhu vatapurira nechirwere checovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe.
Zimbabwe imwe yedzimwe nyika dzatinoona dzakatadza kutevedza kuwedzera utongi wejikerere yatingati democracy pachirungu munguva yeCovid-19. Inisewa wanomirila ukodzero dzevanhu muZimbabwe tinoona chicho chokwadi ichocho chataurwa na Institute for Democracy and Elections. Zvikuru sei maringe nekusaitwa kwesarudzo dzemaby elections idzo dzangatsiwa mudai dzakaitwa mushure mekunge mekudzingwa kwevamiriri vemudare reparamende nemakanzura zvikuru sei vemDC Alliance mushure memhonga mupopoto yakaitika mubato vavo. Saka kutadza kuitwa kwekodzero idzi kunoratidza kuti Zimbabwe haina kuita zvinonge zvichitarisirwa panyaya dzedemokrasi. Uyezve tikatarisa tinoona kuti panguva chimwe chete iyoyo dzimwe nyika musadhak region dzakwanisa kunge dzichita maelections adzo achibudirira zvikuru kwazvo. Saka zvakaraitwa neZimbabwe zvinoratidza kuti aiwa vakaramwa vakatarisira pasi nyaya yedemokrasi yanga isipo.
Mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaOsalo Siziva vaudza Studio 7 vari kumatebeland South uko kwavari kufamba navaNelson Chamisa vachionana nevatsigiri vavo kuti vanowirirana negwaro iri sezvo vachamisa vanga vasiri kubvumidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo munguva yeCovid-19. Asi mutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri weZANUPF vaEmerson Mnangagwa vachingoita mabiro aJojina kuita misangano nenhengo dzebato ravo. Vasiziva vatiwo mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pari kuitwa misangano navachamisa pamwe nekusungwa kwakaitwa nhengo dzebato ravo nguva yapfuura kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvobudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende pamusoro pegwaro reInternational Idea iri sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo munyori mubazi ravo Vanik Mangwana vanga vasati vapindirawo mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mwe nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemabuy elections munyika inhau yekuti munyika manga muzere chirwere cheCovid-19 vachitogoitwa kwesarudzo kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. Asi vamangwana vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yadarika panyaya yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa kuti mutemo hautarise kuti munhu abuda mubamani vachiti anenge afungidzirwa kuti apara mhosva anomira nenyaya dzake mumatare ochenurwa nematare aya kana kubatwa nemhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 20 nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina zvine 600 ane 60 nevapfumbamwe kana kuti 4,699, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 133 zvine 600 ane 90 nevana kana kuti 133,674. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni 3 ane 600,000 ezviuru ne600,000 ane 36,000 kana kuti 3,680,636. Vabaiwa nhomba dzose 2 vave mamiriyoni 2 ane zviuru 900,000 ane 52,000 zvine 300,652 kana kuti 2,752,352. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemudunhu reWisconsin muAmerica vanoti vachapomera mhosva zviri pamutemo nhasi mumwe murume akapinda nemotokari yake muvanhu vaifora vachifarira kusvika kwezoro rekisimusi ndokuuraya vanhu vashanu uye kukwadza vanhu 40 nevasere. Botswana inoti yakawana mari inosvika mamirioni maviri nemazana manomwe ezviuru zvemadhora kubva kuvanhu vanovhima nzou gore rino. Vakuru vakuru muBotswana vanoti mari iyi yakapetwa zvinodarika kaviri kubva pamari yatiyawanikwa mumwaka wekuvhima kwemakore manomwe apfuura. Botswana yakabvisa kurambidzwa kwekuvhimwa kwenzou muna 2019 uye gore rino yakapa marezinesi mazana maviri nemakumi masere nemanomwe ekuvhimwa kwenzou. Asi vanopikisa vanoti kuvhimwa kwenzou kunofanira kumiswa. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura budget ravo regore rinouya vachivimbisa kuti rinenge rakanangana nekusimudzira varombo. Zvimwe zvirongwa zvavanoti vari kuda kuita zvakanangana nekuwedzera mari inobatsira vana vanonetseka panyaya dzechikoro yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Budget iri riri kuuya apo ongororo yakaitwa nebhanga guru rinokweredzesa mari reWorld Bank yakaburitsa pachena kuti vanhu mamirioni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million vari kunonga svosve nemuromo muZimbabwe. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Isisu sevashandi taitarisira kuti bhajeti yegore rinouya titange tatobva pakubhajeta nezimudhola toita zva 2009 muna March patakatanga kubhajeta neUS dollar. Ndiyo chinje kutanga chechipiri sevashandi tutarisira kuti hurumende ngaise mari kune varombo. Tuona zvipatara hazvisi kuwana attention kana priority. Zvikoro zvosimudzwa, vashandi vehurumende vopiwa mari because tinoda kuti tione maservices ehurumende achisimuka nekuti vashandi vanenge vachipiwa mari. Zvekare tinotarisira kuti vange vaita chikwama chinoita kuti vanoda kutanga mabhizimisi vakwanise kuwana ruvatsiro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati pane zvakawanda zvavari kutarisira mubhajeti vachiti
mafuta edzimota emunhu anodhura ne 35 cents parita rimwe chete rega rega kudarika mari inobhadharwa nenyika dzese dziri mudunhu resadhaka. Izvi zvinoita kuti zvigadzirwa zvese zvemunyika yeZimbabwe zvive zvinodhura uyewo mitengo yezvinhu ikwire sekuti mafuta edzimota ndiwo anofambisa ndingangoti upfumi hwenyika.
Ko pamari inotambiriswa vashandi vehurumende vaBoroma vati izvi zvine njodzi yei? VaBoroma vanotsanangura mari yacho inobva kupi? Tabvunza vaBoroma. VaBoroma vativo mimwe mitero inofanira kubviswa sezvo vemabhizimisi mashoma vari kuroverwa musagi sekiti.
Mutero unozikamwa sekuti intermediated money transfer tax kana kuti IMT tax unongozikamwa sekuti 2% tax ubviswe pamari yemutero inobhadharwa nevemakambani inozikamwa sekuti corporate tax sekuti hurumende iri kubata mari yakawanda zvikuru kubva kumune vemabhizimisi vashomani vanobhadhara mutero yavo nemazvo. Vazhinji munyika, vazhinji vane makambani echidiki nevamwe vakazvimirira vega havasi kubhadhara mari yemutero.
Sachigaro rimwe sangano revemabhizimisi reAfrica Round Table vaOzobina vatendawo kuti vemabhizimisi vari kutsenga mandire nemavende vachiti vanodawo kubatsirwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakaringana mumakambani izvozvi. Izvi iro bhangi guru rehurumende rakabva rachinja zvakare, raakuti mari yose inenge ichikwereteswa taakufanirwa kukweretesa mari iyo nezvikwamu zvinokwana makumi matanhatu muzana. Zviri kureva kuti izvo mari yemabasa kuenda kumabhanga haichakwereteka. Apa apa makambani acho ari kunetseka nenyaya dzemagetsi. Apa apa zvese zvekuti tinge tichiisa mitengo pazvinhu zvatinogadzira zviri kunetsa.
Kunyange hazvo mapazi ehurumende akati ari kuda mari inosvika matrilioni matatu. VaNcube vanoti mari iri muhomwe mavo yebhajeti regore rinouya inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe chete kana kuti 900 billion. Munau zemichambo, Zimbabwe Rugby Union inoti ichadika dombo kushika yangwa muto, nechinangwa chekuti chikwata chenyika chema Sables, chibudirire kuenda kumakwikwi e 2023 World Cup ku Japan. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Mukuru we Zimbabwe Rugby Union va Aaron Jani, vauza Studio 7 kuti vari kuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro soro pasi rese senzira yekusimbisa maSables mumitambo yeAfrica Cup iyo ichashandiswa zvekare senzira yekuenda kumakwikwi epasi rese eWorld Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finali Africa Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical, ma coaches nema manager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana ne Ivory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda ku World Cup ya 1995 ichitsiva Zimbabwe iyo yaive yamirira Africa makundano a 1987 na 1991. Mukusika makota finali Ivory Coast yakarova Namibia iyo iri pamusoro soro murongwa wezvikwata zverugby muno muAfrica. Captain weMaSables Hilton Mgariki anoti chikwata chake chinofarira kusunga dzisimbe kuitira kuti chidarike panzou dzeku Ivory Coast.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba, chakakunda Namibia muAfrica Cup muno, saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga tichiziva kuti chikwata ichi chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya itamba neUganda, Senegal ine Algeria. Africa Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda makwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19 iyoyo. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda kuWorld Cup, izvo vajani vanoti zvinofanira kugadziriswa rwendo runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheve chidiki che The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana neve chidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haazi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemaSables chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 23 kuLwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
To check our population, it's mainly young people, so we are going to go for them, so we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them.
Uhulumende uqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ijekiseni ye COVID-19 lanxa nje okwamanje sokuhlatshwe abangu 3 million.
Kuyadanisayo kakhulu ukuthi abaphakathi athina kwezombangave yakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisenzalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu efanise ukuthi evota.
Inhlanganiso ezizimeleyo zisola iCommission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Umphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende iNational Budget yomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezintathu kuphela 3 million ijekiseni ye-COVID-19, uhulumende ulokhe eqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuthi inani leli libe selikhwelela yaku 10 million. Okuyinto incwadi kwezempilakahle ezithi liphupho nje. Kubika uMavis Gama.
Ukukhulunywa nguhulumende kuza kusasele ukuthikaza kwabantu ukuyahlatshwa ijekiseni lokuzivikela njalo sekusele inyanga eyodwa nje ukuthi umnyaka uphele. Umsekeli umphathi Ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro utshele intatheli zindaba ukuthi ziningi indlela uhulumende azazisebenzisa ukukufeza lokho okugoqela ukuyahlaba ontanga ezikolo abaleminyaka esukela kwelitshumi lasithupha kusiya kwelitshumi nasikhombisa 16 to 17 years.
Because if you check our population, it's mainly young people. So we are going to go for them. So we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them. And that's the way to go. More awareness like I'm doing, more of our visits, and we have put out a lot of mobile trucks and people to go into the community so that we really vaccinate those who have not yet been vaccinated. So it's a thing that needs a lot of effort. That's what we are doing.
Ungakangena abantu bakithi iningi ngabasakhulayo kungakho sizakuya kubo. Sizakuya ezikolweni, emabandleni ezokholo, ukuya ebantwini abadinga ukuhlatshwa leli jekiseni. Sizakuba sikhona ezikolweni zingakavalwa ukuba liqiniso ukuthi sebehlabile. Imikhankaso njengalokho engikwenzayo ukuyabathekelela njalo sesihambise abantu bethu ngemota ama-mobile trucks ukuthi bangene emphakathini ukuze sihlabe labo abangakahlatshwa.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Dumisani Moyo ukhuthaza uZulu ukuba asekele inhlelo zikahulumende ezinje.
Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaklinikhi langaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le virus, ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama. So sicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze linga memetheki leli gciwane njalo labantu benze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi okunjengokuthi bangaqhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Kodwa unkosikazi Patience Ngwenya waseHarare yena uthi lokhe engakalihlatshwa ngoba lokhe esesaba.
Le nto esizibonayo kuma WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusutshwa benny face awusazali and nxa usiyahlaba laphana ngizwa kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi. Abakuhloli ukuthi ungabe ulo mkhuhlane, abakubuza ukuthi uyagula, baphambi kokuhlaba kuphela.
Umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi okwenza uzulu athikaze yikusilela kolwazi lendlela imikhankaso ye-COVID-19 ethathwa ngayo elizweni.
Kwanzimwe kuti mili pangamba kamila masoja pae kana kumile a medical doctor ane magrozi ane stipo e kuti muno geza maoko enyu mweta sanitize kapodra kana kapera tenda ikambu amna kuita iti stipo ya left with no information what the new now is if I see a policeman I'll cover up my face my mouth if I pass I put it down. Nation was supposed to send men everywhere. My posters, my other records. Hey, when we use media, don't use my campaigner.
Endaweni yokuthi lapho owakulomsosha khona wakumele kube lo dokotela egqoke amagovolosi akhe elesepa efundisa abantu ukuthi bageze njani izandla zabo kanye lokusetshenziswa kwe-sanitizer. Kanti kwenzanga lokho abantu basala bengelalo ulwazi asebekwazi kuba ngingahlangana lepolisa ngiyagqoka kuhle leyo maski engedlula ngiyehlise. Wakumele lolu lwazi lutholakale yonke indawo.
Abezempilakahle baveza ukuba ekutshoneni kwayizolo bese befika phose izigidi ezintathu 2,752,352 asebelihlatshiwe wonke amajekiseni ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezinhlanu 4,659 ijekiseni lesibili. Baveze njalo ukuba sebefika phose izigidi ezine 3,680,636 asebelihlatshwe elakuqala leli jekiseni ngemva kokuhlatshwa izolo kwabazinkulungwane ezedlula ezithoba munomunye 9,479. Sekulabantu phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye 133,674 eZimbabwe abatholakale belalo mkhuhlane kuthi abedlula kancinyane ikhulu lenkulungwane 128,465 kungasebasila kiwo abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,699 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Uhlelo lolu belumele luqale mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Incwadi elotshwe ngabezek yazise ukuba isimise uhlelo lolu ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo bese zikumelele ngamehlo abomvu kodwa ayiphanga izizathu. Obona ngokuhlola komsebenzi ku-ERC umnumzana Solomon Bobosibunu uthi kutitha ingqondo okwenziwa ngabezek.
We think as an organization that missed the opportunity in terms of getting so many of the young people, same voters, those that have just acquired identity documents, you find that it was very difficult for people to get access to these documents. And all of a sudden, we find ourselves in a situation where the hopes have been raised up to the point where everyone now was expecting the process to start and then they participate in the process.
Sikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuvota. Sibona ngani lokho kuzaphazamisa ukuba sithole abantu abatsha abaningi kakhulu abaqala ukuvota lalabo abasanda kuthola izithupha. Wonke umuntu ubeselumelele uhlelo lolu.
Uqhubeke ethi bona kade sebelungele ukuthatha ithuba lokuhlangana labantu bekukhefu.
Because holidays present an opportunity for people to be in spaces where they are comfortable, where they are not in colleges, where they are not in schools, and they have time to register as voters. And once the commission gets into their committees, people enjoy the access of the access to the process.
Ikhefu liyanceda ukuba abantu batholakale bebhalise ukuvota. Ngokumisa uhlelo lolu nxa sikhangela isikhathi sezulu lomkhuhlane we-COVID-19 singabe sesiphazamisekile.
Owake waba ngummeli wePinga South edayele ePhalamende, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, ngomunye wabasola iZeki.
Udaba lokuthi iZeki isisuspende isikhansele iBlitz akade kufuze yenzakale mhla ka 6 December, iqalise mhla ka 6 December kusiya phambili. Ngibona ngani into edanisayo kakhulu kithi abaphakathi athina kwezombangazwe. Ngiyakholwa la kulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisho njalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu ebhalise ukuthi evota. Siyakwazi ukuthi khona uhulumende kamnankagwa usetshile ukuthi khona ku-first quarter ukuthi kusiyafika uMarch kuyabe sokubela ama-by-election.
Umholi weZeki uNkosikazi Priscilla Shigumba kunyanga edluleyo ube ethe iZeki iza kuqala uhlelo lokubhalisa abantu ukuvota elizweni lonke. Imizamo yokuthola amazwi esikhulumeni seZeki uNkosikazi Joyce Kazembe ehlule. Kodwa uMnumzana uThloyile Silayigwana uthe kakho emsebenzini ukuba akhulume ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu wakobulawayo useveze imbono ehlukeneyo ngohlelo lokukhuthaza izakhamizi semaphandleni ukuthi sibhalisele ukuvota kukhetho oluzayo ngobunengi oluqhutshwa phansi kwesihloko esithi Ekhaya Vote 2023. Lolu hlelo lusungulwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amachumi amabili ngolwesihlanu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe Public Policy Research Institute of Zimbabwe bathi bananzelele ukuthi ngomnyaka ozayo sekuhlelwa izigaba zokuvotela emandebeleni balakho ukulahlekelwa ngezinye zezigaba uma inani labantu ababhalisela ukuvota liphansi. UMnumzana Sidumo Bebe wale inhlanganiso uchasisa ngomkhankaso wabo lo.
Sizolonja uhlelo olukhangelele ama first time voters ama 18 years to 22 years old ukuthi nabo bahambe bayobhalisa. Sizabancedisa ke ukuthi bayo baliza ukwenzela ukuthi bavote ngoba kuzakwenziwa i-delimitation eyiyo ezadala ukuthi nxa sithi siyakhangelisisa nxa abantu bengazange babhalise ngobuningi babo ukuthi bayevota ama-constitutions ethu azaphunguleka kakhulu. Mhlawumbe sigcine sesile 9 i-3 yonke ihambe ngoba inumber of people ababhalisileyo kathesi kobulawayo iyenela abantu ama-constitutions angu-9.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ibheji likazulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo ugcizelela ngokuqakatheka kwalolu hlelo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi kulontshwe Ekhaya Vote. Kulusizi ukuthi uBulawayo usephethwe ngabantu abangasibo bakobulawayo. Abantu bakobulawayo abasaparticipate ukuvota. Ubusuzibuza ukuthi ba-defend nanjani idorobhu, ba-defend nanjani isizwe sabo. Ngoba uma ukhuluma ngokudefenda ukhuluma ngokuthi abantu emat-north emat-south kobulawayo kufuze ukuthi bephakame in numbers to go and demonstrate ukuthi ababuswa kude ngokuyavota. So uma bengekela ukuyavota bekhalale kuyangena bemzini.
Umkhansela kawa 22 enkulumane umnumzana Rodney Jele uthi uhlelo lolu mhlawumbe lunganceda ukuba abatsha babe nedlabuzane lokuyabhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu luqhakatheke kakhulu ngoba liyasincedisa ukukhipha abantu kakhulu intsha ukuthi ihambe iregister ukuvota, ngoba sikhangelele ukuthi intsha yona le kube yi-USD ibambayo ibe ngama-responsible citizens, ngoba at the end of the day responsibility yabo yokuthi bethi register to vote and at the end of the day bethi vote futhi kuma-elections azabuya. So lolu luhlelo olusisizayo thina ukuthi sincedisane lezi esingabizi lama-constituency ikakhulu koBulawayo, ngoba sikhangelele lemfanelo okumele zibuye koBulawayo ukuthi zibuye zikwanile.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi luhlelo oluhle ukhuthaza abantu ukuba bayibhalisela ukuvota.
Luhlelo oluhle kakhulu oluzenza abantu bakhuthale. Esikufisa ukuthi njengoba sesibontshile i-hashtag ekhaya vote 2023 ayehle ihambe iyefika phansi ebantwini, abantu babekwazi ukuqakatheka kokuvota, babekwazi ukuqakatheka kokurejista, so that njengoba singabantu bakoBulawayo sikhangele ukuthi singaluza amanye ama-constituencies ethu. Instead of ukuthi siluze, ngicelisa ukuthi abahlali bakoBulawayo ebahlali nje bonke kumathebuleland asiphumeni siyarejista, so sokwenzela ukuthi singaluzi, in fact sigaine ama-constituencies so that sibe la representation eningi eParliament.
Osakhula okhubazekileyo osuka ku-Ward 28 eCountry Park usukoluhle Mhlanga ukhuthaza abasakhulayo ukuba bayibhalisela ukuvota lokuvota.
And luhlelo oluhle kakhulu olokukhuthaza ontanga ukuze bavote. Njengontanga ngibona ngathi yithi kusasa le mpilo elandelayo, so luhlelo lomnandi olwenziwe i-civic society ukuthi sizame uku-attract-a, sizame ukuluwa ontanga ukuze ba-register ukuvota. Ngithabele ukuthi bekula ma-organization esifayezi emakhaya le or MYDI imadobo ikurisi.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Commission labo bayawusekela umkhankaso we-hashtag ekhaya vote 2023 bethi luhle njalo lwenza umsebenzi wabo ube lula, ngoba ngemva kokubalwa kwabantu ngomnyaka ozayo bazaba lohlelo lokubumba izigaba zokuvotela, njalo ngenani elikhona laba bantu ababhalisela ukuvota okwamanje uBulawayo ulakho ukulahlekelwa izigaba ezintathu, ngakho abantu bakhululekile ukuya emahofisini abo ukuyabhalisela ukuvota. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezifela kwamanye amazwe.
Amapolisa asesigabeni saseWisconsin kwele Melika abika ukubana umuntu ovuke ubhova washayela imota yakhe kwabakade befola emcimbini oweChristmas Parade, wabulala abantu abahlanu lokulimaza abaphose bafike amashumi amahlanu 48. Ubekeke waxabana labomndeni ngaphambilini, ngakho-ke akula kunakanela ukubana umsebenzi wamalucatsha ama-terrorist. Umongameli Joe Biden wele Melika usekhethe ukuthi uMnumzana Jerome Powell aqhubeke ephethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo webhanga elikhulu nelizwe ele-Federal Reserve. UBiden uthi uPowell udlale indima enkulu kakhulu ekuncediseni ilizwe ukubana lehlise ingozi yokugudeka komnotho okubangelwe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus.
Kwezenotho, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo. I-national budget yona athi izaqakathekisa inhlelo zokuphathisa abaswelayo. UNcube uthi njalo imali enengi iza kuya kugatsha lwezempilakahle lolwezemfundo lona olulohlelo lokubhadalela abafundi abaswelayo esikolo olwe-BEAM. Uthi ukhangelele ukwethula ibhajethi ye 900 billion Zimbabwean dollars lanxa nje ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna imali engena ku 3 trillion Zimbabwean dollars. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ngaphandle kwenhlelo zentuthuko uncube kumele ethule ibhajethi le ngemali yaseMelika ngoba eZimbabwe ingahleleki kuhle ngenxa yokulahlekelwa luhlonsi.
Sithi aluba nje uhulumende uyavuma ukuthi atshintsheke imali esiyisebenzi sayo kusobala ukuthi imali ekhona okwamanje iZimbabwean dollar so imali singathi ungabhajetha ngayo kube ngama figures kumbe inombolo ezingakunceda la kusasa. Into yakuqala isukuyikhangelele ukuthi aluba uhulumende uya consider ke ukuthi achinje ibudget ke abese faka ke ngemali yangaphandle kwamazwe. Okwesibili njalo ukuthi ahambise imali kulabo abaswelayo singathi ngesilungu bathi i social welfare kumbe ama social services.
Wengeze wathi uncube kumele asungule njalo isikhwama sokuvuselela amankampani adilizwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuze izisebenzi ziphathiseke. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena uthi bafuna uncube afake imali kunhlelo zamanzi.
Sikhangela ukuthi acakathekise indaba yamanzi koBulawayo igwayisha ngani lake iphuche kwezokuthi ipipeline okumele ifike koBulawayo layo iphuche kwenze ukuthi abantu bakoBulawayo bangaswela amanzi. Okwesibili sikhangela ukuthi acakathekise imigwaqo ogoqela umgwaqo wenkaya Bulawayo, Cholocho Bulawayo, Kezi Bulawayo, Madopo Bulawayo ngoba imigwaqo emdala kodwa esiyagugudekayo engasasebenzisi kuhle laba abahambisa izimoto zabo emgwaqweni. Okwesithathu izikolo ziyasilela ezigabeni zonke zelizwe sikhangela ukuthi uhulumende aqhakathekise ukuthi izikolo zibe nengi.
Sibuze ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini afuna uncube ukuqhakathekise kubhajethi le.
Sikhangele ukuthi aformulate a policy ezaguide ama fiscal authorities ukuthi athole exchange rate eyiyo ngoba indlovu ephakathi kwe-economy Zimbabwe kathesi i-exchange rate. Ngoba exchange rate ezakalayo ku-formal ne-informal i-difference yona leyana iyenza bayebe note, iyenza bayebe bengabayanga. Kathesi okusenzakala sokhreta kale i-arbitrage. I-arbitrage esihlale sikhala ngayo inyanga yenyanga isibuyelo creatwa nge-wide difference between the official exchange rate and the exchange rate. Then bese sikhangela indaba zama taxes ukufuza ancedise ezisebenzi ukuthi zithole ivalu emalini yabo kayega increase i-tax band e-tax onguhulumente. Njalo bese sikhangela ama-allocation towards ama-ministries a-crucial njenge-education le-health.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa kukunengi okukhangelelwe nguZulu odlala uklubhu kabone uncube ephuma lolutho olubambekayo.
Inkinga yebhajethi kuso sonke isikhathi ukuthi kayikhangeli izinsizi zabantu. Bakhangela okusemaphepheni okusemabhukwini bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, bakutshela ukuthi imisebenzi iyadaleka ibe imisebenzi edalwe emaphepheni ingekho e-industry ingekho lapho abantu abaphila khona. Bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, umnotho ukhula emaphepheni emabhukwini kodwa ungakhuli lapho abantu abaphila khona. Siyona leyo nto yenza ukuthi ibhajethi abayenzayo ingahambisani lalokho okufunwa ngabantu. Ngakho ke kuzadingeka ukuthi kuyona ibhajethi badinge indlela yokwenza lokho okufunwa ngabantu, badinge indlela yokwenza lokho okuhambisana lempilo ephilwa ngabantu suku ngosuku. Abantu abangela school fees, abantu abangela imali yokubhadala ezibhedlela, abantu abangela msebenzi, abangela imali yokuthengela abantu ababukudla, yiyo impilo ephilwa ngabantu abavuka besiyahlala ebhenki belinda imali bengayitholi.
Umthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukusebenzisa i 400 billion Zimbabwean dollars yebhajethi yanyakenye ekwasala enye imali iseplus nesingisi. Kodwa umnumzana Japhet Moyo uthi akula bufakazi obukhanyayo kulokho.
Kungaba liqiniso ukuthi uhulumende usala ele mali, kodwa akutsho phela ukuthi uhulumende uyashuthisa ke konke okufunakalayo. Siyabona izisebenzi zikahulumende ziyakhala kakhulu ngapha uhulumende ekhuluma nge-surplus.
Lanxa uhulumende sithi umnotho uyathuthuka, abanye bathi uqhubeka ubhidlika. Ngokunjalo bafuna uNcube athathe amanyathelo aqinileyo okuvuselela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lokuhlanzeka olwe-Environmental Management Agency soluqale ukuthatha amanyathelo okumisa ukusetshenziswa kwemigodla yamaplastiki eyokufakela impahla lapho ithengwa emavinkilini. Ugatsha lolu luthi lufuna ukuba kusiyafika umpalakazi womnyaka ozayo ama-plastic bags abe engasasetshenziswa eZimbabwe ngoba esona imvelo. Lufuna kusetshenziswe amaphepha abolayo. Kubika uBatabile Masuku.
Lokhu kwamukelwe ngabezitolo abaningi, kodwa bethi kumele abohlangothi lwe-EMA baqinise imfundiso kuzulu ukuze abone ukuqakatheka kokulondoloza imvelo lengozi ezibangelwa yilokhu. Unkosikazi Amukela Sidange, obona ngokufundiswa kukazulu oyisikhulumeli se-Environmental Management Agency, uchasisa ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ayingcekeza esukela emaphepheni ohlobo lweplastic aluya lusanda umhlaba wonke ngitshola kanye eZimbabwe sithola kuludubo olukhulu, ikakhulu singakhangela ukuthi ingcekeza yonke egaywa elizweni ngomnyaka aphose i-18% ingcekeza yohlobo lwamaphepha eplastic. Ukuthi wonake ngendaba yokuthi kaboli ayahlala okwesikhathi eside ekuyo imvelo yethu, ayaphetshulwa kalula ngumoya, ufice nje esegcwele indawana yonke kuyo imvelo yethu.
Uqhubekela phambili unkosikazi Sidange esithi uhlangothi lwakhe lunxusa uzulu ukuthi acabangisise ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukuthwala impahla.
Ingqobo esipha ilizwe ukuthi asikeni sikhangele uhlobo lokuthwalisa impahla ama-carrier bags anganzwanga ngohlobo lweplastic, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sehlise inani lengcikiza lama-plastic yethu, ukuthi njalo ilizwe lenelise ukuthi lihambelane lemikhankaso yonke yomhlaba wonke, njalo kube lula ukuthi sibe nendawo ehlanzekileyo ebukekayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association iBVTA, uthi ukumiswa kokusetshenziswa kweplastic bag kutsho ukuba sekulamanye amathuba kulabo abaphila ngokuthengisa.
Isizwe silendlela ezenzayo zokuthi siqhuquzele abasebenzayo ukuthi bemukele inhlelo zokulondoloza zemvelo. Lokhu kutsho ukuthi ke abantu abasebenzayo sekulethuba lokuthi baqalise ukulungisa ezinye impahla zokusebenzisa ezitolo, amabhasikiti. Ngeke sithi ukuthi kuvalwa kwe-paper bag sokusitsho ukuthi sokusiwa ibhizinisi labade kuzama-paper bag abasebenzayo. Hayi, ngumlando ukuthi labo bavula amehlo bebona amanye amathuba angakubamba.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kuyadingeka ukuba uzulu afundiswe indlela zokulondoloza imvelo.
Kungumkhumbulo omuhle ukunqanda indaba yokumemetheka kwezilo, kodwa ngeqinisweni ukuthi i-EMA sofanele kube nama-programs yokuthi i-public ikuzwisise ukuthi kungani amaplasi angafanelanga asetshenziswe. Abantu batshale batshele bazwisise bafundiswe, kwenzela ukuthi sonke sibe yingxenye yale program, ukwenzela ukuthi sigcine idorobho lethu kumbe sigcine iZimbabwe yethu ihlanzekile. Asisebenzeni ndawonye, so i-EMA ayiqala ifundisa abantu kakhulu kwenzela ukuthi ihambele abantu.
Ukuncwadi ebilotshelwe inhlanganiso emele labo abathengisa impahla, abohlangothi olwe-Environmental Management Agency bachaza ukuba sebethatha amanyathelo okuthi lapho kufika umpalakazi ngomnyaka ozayo kube sokwethulwe isiqondiso sokumiswa kokusetshenziswa kwemigodla yeplastiki. ingcekeza yamaphepha eplastic egaywa ngomnyaka elizweni ifika phose amachumi amabili ekhulwini ye-18%. Abe ema bathi ingcekeza yeplastic kayiboli kungakho lokhu kudala ukuba ihlale ikhona kwesikhathi eside ingcolisa njalo ibulala imvelo. Ngomnyaka ka-2017, ilizwe leZimbabwe limise ukusetshenziswa kwemiganu e-K-Lite ngemva kokuba ibisidala ingcekeza eningi elizweni kanye lengozi kumpila kahle kaZulu, izifuyo kanye lenyamazana zendle ikakhulu inyoni. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo, Nkololongwana waMatukanduna.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.